Nasi tata kungoshiwa takasumba nswe Friday, Saturday tikaenda, tikaudzwa takasumba tine mhosva, saka tasarwa kuenda kukoti zvemanji. Saka nhasi taenda tatakurwa tikaenda. Tasvika zvedu mhosva yedu haina kuzopinde mukoti. Tadzosirwa tikanziko endaimo gadzirirwa madhoketi. Mumwe naumwe akamira nedhoketi rake.
Pange paine vanhu vangani vanzi vanyorerwe madhoketi avo?
400+.
Ndiani chaizvo arida kukutamisai pamugere apa, uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo?
Nzvimbo inei yatinogara itori nzvimbo yechibarirwo yematibaba. Titori nemakova, titoriwo nekutotorasana kana tafa. Makore nemakore, because makatombogarwa magarwa kudhara. Mukazoitika kuda nehondo idzi vanhu vakambotama. Mutape akazove kuteerwa muno muvhillage nekuda kwezvinetso. Adzoka akatove kudzoka nevanhu vake. Saka vanhu vari kungomautiplya vachirorana vachizvara vana. Makore anatsi kuti hondo idzoko nekuti itori nzvimbo yechibarirwo yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu.
Saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyu?
Isusu tinonga takagare musingagari. Saka inoda kuitwa organization.
Mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara. Mawanirwa here kwekuenda?
Asakawanirwa kwekuenda, asaka tomboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi.
Ko makuwa hama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei?
Izvozvo ndo zvatiri kuti isu tinoda kugare munzvimbo mwedu tichichengete makuwa ehama dzedu, tichizovigawo kune hama dzedu, tichingogara paukama hwedu. Because hakuna kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda. Isu tikodi kuchipinde kuno kwandimokozive kuti kuzimbabwe kunoku mhirikini imwe ngaimwe iyeyi chipinge yedu maybe tichitora maid yedu tiri ma13 stroke. Saka hakuna kumwe kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako ye13 stroke undokwenda kana ku45 stroke uchiti wabheti kana ku62 kana ku63 stroke uchiti wabheti. Isusu tongochemere kuti isusu toda kugare munzvimbo yedu yechibarirwo tichichengetana nemakuwa edu tichifa tichichengetana tichichemana zvingoenda zvakatodaro daro. Ndozvetinotochema izvozvizvi.